Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare. Asi vagari vekuchinhoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi mamwe mabhanga akaita seCabs anga aine mitsetse mirefu-refu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsva yebepa ye$2, kunyange hazvo mabhanga aya anga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe vakwanisa kuwana mari kubhanga reStandbig vaGoodwill Kapfunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma-shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandbig. Ndaitora zvakareruka, hanaumboita. Ndaita 6 minutes chete kuti ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje-manje vanangowana mari. Ndane almost ndane 2 months sina kumboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vamalunga vatiwo vachazonyatsopemberera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari hasati aiwana. Kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour, tochitanga kuzikanwa kuti mari yakudi yakuwanika. Because parizvinonzi kuti muchada kuti mari handichandaitoitora, ndakamira palaini kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichandaziva kuti mari yakubuda here kana kuti hasati yakuwanika. An hour manje ndiri pano, chanzi chambofa kana chambo-updatewa kana semishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge ichigadzirwa-gadzirwa. Saka weare just hoping kuti tinoiwana.
Ongororo yaitwawo neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani, asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kuno kwatiri ndekwainotanga kusvikira tisipa mani chenji hacho. But makwenzi ndiye ari kunetsa kubatika ma-1-1 makwenzi. But mabhoni vanonzi manotsi zvaaright mustreet. Asi hamina kubhengi kuti wakupuwo here, but isi tatowanatsi. Isizo hayo izvozvo takakudza izvi mangwana motivharisira kubasa kwedu.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana $2 emari yemabhondi iri yemusvo pamwe chete $2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari yatawana macoins $2 nema$2 ebepa, asi ma$5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga anga achipa madhora zana, panga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madhora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwe vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti banga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushayikwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mabhanga sezvo mabhanga emuchinoi akawanda asati awana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kunyange hazvo rakaparura mari itsva munyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumabhanga emuchinoi maswera musina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari, izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga rePost Office Saving Bank kana kuti POSB muchinoi vaErasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi noti kubva nezuro. Mashoko avaMatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi, amai Mavis Tom, avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Ivo vari kutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatasi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapesai nyandoro vati semaonero avo banga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita banga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati varisiza mari, nekuti from what we had kubva pamusi wesvondo panews vainzi mari yako about 1 billion is going to be distributed. Kono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato it means is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neeco cash pavanenge vachitenga.
So it's that it's not easier because takuvarawo nevari kuti chaja ma 60% yeconeta yeeco cash. Saka tikabva tangoini ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi. Asi gavhuna webhanga iri vaJohn Mangudya vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vana mukoti vemuzvipatara zvekanzuro pamwe nemakiriniki vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, danho rinonzi rakanganisa kufambiswa kwezveutano muguta iri. sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vanoti vashandi vari mugrade 5 kusvika mugrade 16 ndovari kunyanya kuomerwa neupenyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti zvinhu kumira zvakanaka musiti vaHarare as a whole. In terms of my employees are in grade 5 to 16. I include that particular group of employee, my nurses. And it's to do with the incapacity in terms of mari dzavari kutambira versus what is now obtaining on the market. Mari dzavo hadzichaenderani nemamiriro akaita economy yeZimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through our deliberations, the city of Harare, as well as at the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakurangwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti even majority of the workers, they are still providing a service to the residents. Although the situation is dicey, in that in certain instances, munhu anenge asitonera mari even yebhasi kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and whatever. And this is what we've been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated, and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure kuti vakwanisa kuwana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing, nurturing that agreement kusvika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuro kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitove tine musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare chief executive na finance director vacho na chairman weemployer party, Councillor Jacob Mafume. The employee party is tichidiscussa over issue iyoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete in the interim allow us kuti tiite regroup, tiite maconsultations edu. Then on Monday and Tuesday, munoma Harare umu kuNEC, tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve, including issue yemasalaries at 2019.
Vanga vari sachigaro verimwe sangano ravashandi vekanzuro yeHarare reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo inozviziva kuti vashandi vakaomerwa uye iri kuedza nepose painogona kuti igadzirise mashandiro avo.
Munonzwisisa imi kuti nyika ino iyi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tisu sekanzuro seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo muchifunga kuti umwe ane mari, umwe haana, umwe anayo, umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuro pachayo ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasikwanisa kuonawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani kunoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndidzidza ndezvekuti hongu sekanzuro tikusanganawo nematambudziko atikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tingokwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa, inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting atikuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvidiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezvipi kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitira wekuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yeurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavape futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandabva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema 250 yekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvandataura kuti iyi haisi nyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari. Inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisi nyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ngatitarisei kukambani. Kambani dzazoguma dzabroka futi zvakare. Nekuti ikonomi haisi kambani. Ikonomi haisi institution. Ikonomi haisi murungu waunoshandira.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekuenda kuAmerica, mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vachaudza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti nyika yavo iite zvakawanda mukutevedza nekuzadzisa chibvumirano chekupedza kurwisana icho vakawirirana kuitira kuti Turkey isarwise Syria. Muzinda weCarter Center unoti ichokwadi kuti vakamboye mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vari muchipatara chepa Emerson University kuAtlanta uko vari kuda kuoperatwa kuitira kuti pabviswe zviri kunetsa muuropi hwavo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika hamuna kuwirirana kuti bhajeti iri richaunza choviri here kana kuti kwete. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, muzvinafundo Ncube vakati bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure uye rakasiyana nebhajeti regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubhajeti regore rinouya vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yata dambudziko reinflation. So Mutuli acho ane bhajeti rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars pachiri kubhajeti kwapaipa imhepo inflation. Ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate riri kuma20 uri kutoona kuti ibhajeti re 1.5 billion ukozokombeya kuti the original bhajeti yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshiringa but iri kuexpanda mumhepo. Bhajeti iri richatadza kuadresa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe zvakafanira kuti maprize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzingwa, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvinabhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanhu vanhube vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Vamponda vati vari kutarisira kuti vanhube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura.
Ini ndingavaita mamajors ekupa capacity to industry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure. Nekuti maentrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizimisi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service, ndinge ndichidawo intaneti, ndinge ndichidawo ofisi yekushandira.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro awe futi anofanira kuti ari pedze. Hakuna chati chashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasume vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachikoita vachingofutirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora, vamurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi munoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nekuti nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta. Nekuti hakuna cash yakakwana munyika, saka vanhu vazhinji vanosevenzesa electronic means. Saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita EcoCash kana kutumira mari nemaelectronic means maRTGS transactions aya. Saka tikutarisa kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vamuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti ikuomesera vashandi handingaro zvangu inorwadza. Itax yagara ichirwadza. Imusho iwo unoiziva ikoko meeting kuAmerica kuti munhu wese anofanira kutobhadhara tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal, yekuti vanhu vakawanda havachina mabhenki account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maaccounts avo zvokuti vanobhadhara tax kuzimbabwe. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndo chinozoreva kuti government inanga social services anofanira kuprovide. Hatingati health, education, roads, infrastructure, mvura, zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa. But mari yacho inobva kupi? Mari yacho inobva kutax. Indangozi iri kurwadza. Asi mukatarisa mabhazi ezvituko ari kutenderera Zimbabwe yese, yatingati public system transport, yadzoka zvakare. Blessing inoziva patakikura yanga iriko. Izvozvi yataanayo iri tofainanzwa ne 2% tax yatirikutaura nezvo iyoyoyi.
Kunze kwekuparurwa kwebhajeti nemusi wechina, veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende, dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa bhajeti navanxuve. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemari mumabhanga akasiyana-siyana. Oh, good. Yeah, kuHarare ndo kwatoda kuti timbonyatsonzwa. Kuri kufamba sei kuHarare uko?
Ah, kuHarare kuri right. Ndakanga ngachimbopiwa mari mabank meso ma. Ndatombogenda kuseni kwedu kwatobhenga kako ndikaipiwa zveshuwa mari nyowani.
Nyatsoti tsanangurei kuti zvafamba sei, masvika pabhanga mukaita sei?
Nasi tatu shamisiko ba bengi atina mbomira nguya katika tangoti bengri chivuro wano patatu tanga upi wa mari. Sekwedu tuno wanzo shamisa ma kazi ma swipe kazi. Tanjiku inda pana tila kuneka drago swipe upi wa mari yako.
Mm-hmm.
Tanjiku upi wa ma $50. Ma mm-hmm. Coin ma $2 manyuane.
Mm-hmm.
Ndota nchipiwa. Kwa mwango chipiwa ma $2 paper. Pata mm-hmm. Majority upi wa ma coin.
Saka panewezi minga mpinyi shama sangana na shuiri ndeshi.
Kubenge hakuna zimenga mpisa tasangana nazo bati wano wanabunya tofara tanitarisira mpisezo ili mari anzi ya isu kwa mpisi miakati wande uye zeri nyo antantarisa wachatuki zero withdraw from $50 gendo opa mari ili nani bata mari acha ina uchi njatichungo piwa ma $50 tuichi 50 acha isu kwa nzala na unotenga turita zema fude takatambu zikaracha risatara piri
aiwa atiri wadi tukutawara nani uye shwe murikupi
mutora na mkoma mnyaradi mdribu Joburg.
Taura iti nzwe mkoma mnyaradi.
Chaono omari nchipu wawani tukafara ona azochari zwafi. Tunga zi ndi kuti ichanya kubatsira ili tunga wadi panga pa ini matiu haka hatu wande. Saka tombo ona kusika mangwana kana mazwamari nchi izihera za tumari changi nchumia ya kawa anda ili kutu wangabatsiri.
Pane ama zenyu ereza enda odzi chino opi wa maridzi.
Ndakani chini mbotora na sikuru wangu wa kukumisho wakiti wa mira mbengi kudafema hawa nukona cha maririni kibindi.
Mm-hmm.
Kwa wawa na marivas wano $200.
Mm-hmm.
Awana kukua esi ya wangu wachi. Awana kukua esi ya wangu wachi. Kwa wana $200. Saka. Kwa wata sila wakuti mariyo yata ishanto kumenyea the transport. Kwa wanda kubasa. Wata wata ishanto panyea the transport. Iyo ni wana wichikoro kwenda kubasa na wichikoro. Kuna sikuza wana wata ishanto. Kwa wana kukira kukita sinu. Saka. Yangu ishanto wakani ya wanya kukosa. Saka wata transport. Kutu warambe wachimina kubasa. Wachimina kubasa.
Ini ndi ni Marvelous Mklanganya huye. Ndiri mu Washington.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu, chewe chidiki che The Connection na 8pm. Nasi mchirongwa, tukutarisa kuipa kwa kaita uori. Uo hurumende yava Emerson na Mnangagwa, yaka vimbisa kuruisa. Mchirongwa ichi, tichange tichitarisa kuti uori uu, uri kuviringa jaka dii budiriro yewe chidiki mnyaze ufumi. Kana mchida upi na mchirongwa ichi. Shandisai WhatsApp pa number tinoti +1 202 465 0318. Muri ya Zimbabwe, ngatisanga na ipachirongwa The Connection na 8pm.
Kambo andro dambu ziko kubaku na mshaka vo Oliver tuku mtuku zi. Sejongwa edu ya pera regeti mbutarisa msuri na uza nasi. Vanu wakawanda vanu tuwa kwanisa kutora marizavo kumabanga akasiana siana Muharare. Asiva garive kuchinoi vanu taza kutora marizavo kumabanga sejo mabanga aya anga asina mari. Vashandi wakawanda wekanzure gutare Harare, vanuti baba kuomeru wane upenyu, shikuti vashangu wotaza kuenda kumabasa avo, nipamusana pekusha ya marino wakwanira. Tavatashuka kumagume uchirongwa chedu cha nasi, iwa inesu zakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.